A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, February 19th, 2020. And this is Live Talk Diaspora Forum. My name is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
And as usual, we would like to welcome our viewers and listeners in Zimbabwe and around the world. Tonight, we are discussing about the demonstrations that took place in Harare today, sparked by the spiraling cost of living.
A handful of MDC youths were joined by dozens of Harare residents in a protest that lasted about 30 minutes before police disrupted it by lobbing tear gas canisters into the crowd.
No arrests were reported at the time of going on air.
The spontaneous protest comes barely a few hours before MDC leader Nelson Chamisa told a press conference that he will be leading protests from the front.
Chamisa said his tour of the country had revealed that people are now fed up with the government's failure to resuscitate the economy.
Just yesterday, Zimbabweans faced a new round of price increases and some basic commodities like the staple maize meal remained scarce.
And let's take a listen to what Chamisa said in a press conference in Harare today.
People are actually saying, President Chamisa, you are wasting time with these people. They are deaf and dumb. They will not say a thing to you. They will not listen to you. Let's just deal with that. President, give us a signal. That's what they say. And I'm telling them, look, we must give people a chance. As a leader, we must always make sure that we give people a chance. They're saying, no, we don't have any peace. So this peace you want to give a chance is not there. There's no peace in our pockets, no peace in our stomachs, no peace in our homes, no peace in our marriages, there's no peace at workplaces. Even weddings, there's no peace. So what peace are you talking about? Let's just do what has to be done. And people are ready. And now I'm almost joining that chorus. Let's do what has to be done.
That there was the MDC leader, Nelson Chamisa, addressing a press conference in Harare today.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 13860 kilohertz short wave Monday through Friday at 8 p.m. And remember, we are also streaming our shows on our Facebook pages right now, VOA Ndebele, VOA Shona, and of course, VOA Zimbabwe.
Ongo wadiwa watereri ne watariri nasi mchurongwa chedu che Live Talk Diaspora Forum. Atisi kunyanyo tarisa zvirikuitika mudiaspora chete, tirikutarisa zvirikuitika pasi rose. Takanangana nekuratidzira kwaitwa muHarare nhasi nevechidiki veMDC vazopedzisira vabatanawo nevamwe vanga vachipindirawo mukuratidzira ikoko. Nyaya yaita kuti vakomana vechidiki nevasikana vechidiki vapinde mumugwagwa iwe muHarare hanzi kuoma kweupenyu, mitengo yezvinhu kukwira uye kusagadzikana kwakangoita zvinhu munyaya dzeupfumi munyika kwaita kuti vanhu vanonge svosve nemuromo. Tanzwawo mutungamiri webato iro weMDC Nelson Chamisa vachitaurawo kuti vakatenderera matunhu ose enyika ari gumi vachinzwa zviri kusangana nevanhu. Vakanzwa nyaya imwe chete yekuti zvinhu zvakaoma, vanhu vari kushupika, vari kunonga svosve nemuromo. Vakati iwo kana pachezvavo vakapedzisira vabatanidziranawo nekwaya yaiimba iyo yekuti zvinhu zvaoma. Nekudaro vari kuti aiwa kuzvigona kupinda mumigwagwa vanhu vachiratidzira. Ndozvabva zvaitwa nevechidiki vebato ravo. Tinoda kunzwawo imi kwamuri kuti muri kuona sei kuti matambudziko ari munyika anga achigadzirisika, angagadziriswa sei, Chris?
Yebo Jonga, ye limzwile ke zulukandaba uJonga uthi yena lamhlanje siyaxoxa ye ngokwenzakala njengoba lisazi ubana uhlelo lolu ngole diaspora, kodwa ke lamhlanje sithe hayi iZimbabwe ikhanya ayihlalisekanga kuhle ukuthi isikhanya sixoxa ngokwemazweni khona ekhaya kusitsha hatshi bo. Lamhlanje ke sifuna ukuthi sikhangele ke okwenzakale lamhlanje ntambama eHarare lapho okutshengisele khona abantu. Kuthiwa khona bekulexuku labasekeli be-MDC abasakhulayo kade belomhlangano e-Harvest House bathi bewuqeda baphuma phandle bathi hayi sesiledlabuzane esiliphiwe ke ngumongameli wethu. Umongameli wabo ke umnumzana Chamisa ubize intatheli zindaba wazitshela ukubana ikwenzakale elizweni lokhu hayi kungani kulobunzima obukhulu kakhulu osebufuna ukuthi abantu babophe ziqine bangene ezitaladeni batshengisele bathi hayi okungayisikufa ikuphi sesidiniwe sesikhathele ye siyazi ukubana bakhona bathi hayi ayisiyo ke indlela yokuthi kulungisiswe kulokukhulumelana kodwa ukukhulumelana okukhona kuthiwa ngokwePollard okungafunwa ke nguye umnumzana Chamisa. Yiko ke siyaxoxa lamhlanje ngendaba ezijiyeneyo eziphathelane lakhona lokhu nje ukutshengisela ye okwakathesi sesilomunye womhlonitshwa wethu esinxusileyo jonga
Ongo Parish Notava, newe chidiki we Patrezano PF wa pinda mchurongwa wanoetu wa gakanji. Wa gakanji ndofunga ndirogo na unge ndiru kangansa zita ndiru kumbira mundi gazirise. Rino fana unge richinzi chi zita e?
Rino nji Alex Gakanji.
Gakanji.
Gakanji kreb ye.
Yeah. Ye, yeah, noti kwedu isu kwa mchoko rune kala agunzi gakanji. Ayi watinotenda mkoma Alex mwene chigaro chipi kuzaru PF
mbuku district
ku district ayi watinotenda zvikuru tichitenda kuwa na nguva yamaita kuti munge muchipinda muchirongwa chedu tichikurukura pamusoro pe zviri kuitika munyika tichitangira pakuratidzira kwaitwa nevechidiki veMDC tanzwa vachiti vapinda mugwagwa nekuti upenyu huri kuoma zvinhu zviri kuoma mitengo yezvinhu iri kukwira mari dziri kutambirwa nevanhu dziri pasi hanzi nemwe wechidiki vatambotaura naye MDC hanzi mhuri zhinji dzakungorarama nekutengesa vanhu vamavhenda muupenyu imiwo munoti iwo
nhau inoda kutanga kunzwisiswa ndeyekuziva chinangwa chaita kuti vanhu havaratidzire hazvinei nekumirira vanhu kana nekutambura kuri kuita vanhu asi zvine chekuita neshungu dzavainadzo dzekuda kuratidza pasi rose kuti vane chaunga chinovateera uye inzira yavari kuratidza nayo kuramba zvakabuda mutariro dzegore ra2018 saka nazvigarisiko hazvifaniri kutariswa kuti vari kuzviitira kubatana nemhuri yezimbabwe iri kutambura nenhamo yavakakonzeresawo ivo pachavo vachivimbisa munguva dzesari dzekuti kana vakasakunda varivo vachapinda mastreet vachiratidzira kuti nyika inorege kutongeka kuti kushaiko vanoda kuita ushamwari nenyika ino saka ndakatarisa zvavaita nhasi neushoma hwavanga vainawo zviri pachena kuti mhuri yezimbabwe haichadi kubatana nevanhu vanoda kuishandisa kuti vawane kuzivikanwa munhau dzezvematongerwo enyika kuti varatidze shamwari dzavo dzemhiri kuti aiwa tinechaunga chinotiteera nokudaro iri idanho randingati zvinhu zvaitwa nevanhu vane kudzimbikana pamwoyo nevanhu vakaita semunhu uya ari parufu wekuti haana chaanogona kubatsira nacho kuti rufu rwuendere mberi asi anogona kunobveura bhodho resadza achiti nekuti maita dzimwe sarudzo nemamwe madecisions musina kundikonsulta asi vanhu havagona kukonsulta munhu asina chaanogona kuzokontribhuta saka zvaitwa nevechidiki vebato renzisi chinhu chinonyadzisa zvikuru nekuti hakuchina munhu ari kuvateera kana mukabvunza vanga varimo muguta reHarare maitiro avava kuti mhiri zhonga ivo vachiti ibato rinokurudzira kuchengetwa kwebumbiro remutemo kuratidzira kunoitwa kana wawana tendedzo kubva kune mapurisa uchitsanangura chikonzero chauri kubira kuratidzira saka ava vanhu vangofana nehuku dzatekwa musoro dzisisina zvadzichakwanisa kuita
regai tinzwe tabatana zvakare nemutungamiri wevechidiki mudunhu reHarare mubato reMDC vaStanley Manyenga vapindawo muchirongwa tinogamuchirai muchirongwa chedu vaManyenga
tinotenda
thank you so much maybe Chris you can ask him your first question
yes sir Mr. Manyenga welcome to the show
yes I can hear you Mr. Chris
okay uyakhuluma yini kana kuti munongotaura jeti
Shoda nechirungu.
Okay. Yeah, so Mr. Manyenga, can you tell us, we have on the other line here Mr. Alex Gakanje of ZANU-PF, and he says what happened today was uncalled for and it's not going to help in any way. He says that the demonstrations won't help anything in any way. What's your take on that?
No, my take is that people have reached to a point whereby maybe taking to the streets, they will be also ahead by the government. You find that last year people have been trying to find better ways of talking to the government to air their views, but everything has seemed to be suppressed. So people have reached to a point whereby even individual, you can't control them. Let's not do this, let's do that. People then decided to do what they did today.
Mm-hmm. So you think this will achieve anything?
To a certain extent, I think now that you see that Minister Chris is on radio, is trying to reason, I think it is that the people were trying to give in a message.
Mm-hmm.
And that is a starting point. When you see them on radio like this, it means that they heard the call of the people and they want people to negotiate.
Mr. Gakanjike, maybe you can chip in there.
The issue with the small boys is that they haven't yet graduated to become politicians. They remain activists. This is the reason why MDC keep on losing elections, because, you know, a political party with activists will never win. So an activist is an individual who can support a certain agenda for a given period of time in order to make his stomach, his or his stomach full. These are hunger-driven decisions. MDC has resorted to stomach-based kind of politics. Whatever they have done today, it's not something new. It's something they have been doing for quite a long time. But you agree with me, even Manyenga can agree with me, that momentum is now at a minimum level. And in fact, people have ceased to support their agenda. That's why they've done it in smaller numbers. Only that they have become so much violent to the extent that if they do things, even if they are 10, they manage media. Like now they've engaged you, Studio 7, they get coverage. But whatever they are trying to do, they are looking in a dark room for a black cloth, which is not even there. The government will not be moved by what they've done. Elections are gone. We are now looking to 2023. Recently, the rally in Mbare, it was poor attendance. So what I simply mean is that whatever grievance is that they have, the government already knows. The government understands that we are having economic difficulties. The government understands that people need jobs. It doesn't need a demonstration to communicate or to convey a message to the government. Bad news, even Manyenga was not there. There was no leader. You know, these leaders, they hide and expose innocent people to danger. Because whenever you provoke you provoke the law enforcement, they react. And Manyenga won't be there. Tamisa won't be there. So people now need to see Tamisa. People now need to see Manyenga at the forefront. So as long as these guys are playing behind the corridors, people are no longer taking them seriously. So whatever they are saying, there is no message to take home.
Thank you so much, Mr. Gakanje. Please do stay on the line. Before we go to Mr. Manyenga, we have our first caller, Mkoma George, from Mozambique. Mkoma George, Magadi.
Yeah, Tipo Magadi, Mkoma Blessing.
Ah, nice Blessing, and I'm telling you, Butsu, and don't you go and get.
Yeah, Mkoma George, and I'm telling you, this is both.
Ayu, watiru wapenyu, tipe iwo fungwa zenyu, nasi vechidikiwe MDC, wapinda mkwa kwa shirati zira. Kunyanga hazu kuratizira kwa suparazu kwa nyama purisa kumaneru kuno varuguti iwo nzara inewanu ndoyo ya itakutivi wanu wapinde mkwa kwa hapana ishu nishambo tumamunu kunze kwen nzara imimu noti iyo
ya inuze kuna wangu ndo macho kwa chacho kuti chapinza wanu mungagwa nzara kuti wega kwa unengu uliku unotungu zunelo daiwa kuzwa niko chene ndofunga imu mtani mpangwa iyo pande wana wangawa chitungo sifambiro zao ubo watungu tanga kutu joina watanga kutungu manya kuzi mnani nga chivona iyo kutu zvisina zvina kumira musho votongotumwa nedumbu rako kuti hey izve shamwari ita action yakadai yakadai kozvina zvina kumira musho tiri kunyika dzatiri dzinedzi nenyaya yekuti takatiza zvatakatiza uko nenyaya unongoona kuti hey panyika hamusi kuraramira pari zvino mukada some examination fees 190
Mkoma George, tanzwa hotu hurumende ya teri la uchema kwa nupanyaya ma examination fees ya dzikisa ya zostera paja ajiri kana kurivesa saka iyo imwenya inenge ya tobuda yo mkurati zira kune mkishitawana
oo ame tichange tichona wanongo tarora nemuru umuzula jamba wano unangu azita zino unangu tarora zita zagati but unangu una zilamba zingo ripo but I think ndokuti tanga kuma protest anoona ramba chitongoita izvozo zvichava zvinoita kuti write something pressure
saka imuno supporta munotsigira nyaya yekuti vanhu varatidzire
ya vakaratidzira murunyararo toda kuti varatidze murunyararo kwete kuratidza vachidestroya zvino kana kuzekuzorovana but ma protest anotongoitika akaitwa mune zvakanaka ya tinomakurudzira ivava.
Thank you so much, Mkoma George. That's our first caller, Mkoma George. We're from our Mozambique. Muri dunu ripi Mozambique.
Tugu Beira.
Beira. I want to note that, Mkoma. Thank you so much.
Yeah, note that song.
Yes, Chris Mkoma George, who called from Beira, Mozambique, says he supports the protest and he says the exert pressure on the government for it to act.
Yes, Jonga, I think I heard him also saying that, especially if they are peaceful, like the peaceful, one that
yes,
was...
he emphasized the peaceful demonstration.
Yeah, aba Sanders Kuma lamhlanje ke kuhlelo lwethu sixoxa ngodaba lokutshengisela okwenziwe eHarare lamhlanje ngabasakhulayo bebandla leMDC abagcine bexhaswa ke nguZulu Mathupha la yongenileyo baba baningi kakhulu abantu esitaladeni kodwa ke bacithwa ngamapolisa yiko esixoxa ngakho lamhlanje lingasitshayela ke ucingo ku +1 202 465 0318 Yeah, asixoxeni ke ngodaba lolu. Yeah, ecingweni silabahlonitshwa bethu esibanxusileyo umnumzana Alex Gaganje oyezano PF kunye lo mnumzana Stanley Manyenga oyebandla le MDC. Siyaxoxisana labo lani ke lilelungelo lokusitshayela ucingo sixoxe sonke. Yeah, jonga I heard that some of the people who joined in the demonstrations were actually coming from the combis, you know, the commuter omnibuses. They were complaining that the prices, the fares had gone up. So, Mr. Manyenga, what do you, how is the situation? How are the people coping, especially when you look at those basic things like, you know, commuter omnibus rights? And of course, let's not even talk about food.
I think Mr. Manyenga's line dropped.
Oh, it's dropped.
Yes, I'm not sure whether Mr. Gakanji is still on the phone. Aloha, Gakanji. So I think their lines, they both dropped. Yes, but you know what's interesting, Chris, is the spontaneous protest. Because maybe they managed to catch the police off guard because they said they sent the messages, letters, petitions to the police last year, but the police has been blocking the MDC from demonstrating, from holding rallies. So today they managed to maybe demonstrate for an hour or just below an hour, but before the police came in.
Yeah, that's interesting.
Yeah, but do you think that during that 1 hour they could have scored some points?
I think so, because I don't believe that there was not even one police officer. Remember, there's always some. I think they were overwhelmed. Maybe the numbers were just too much for them, so they decided, let's wait for backup before trying to break them up.
Let me see if we have any messages. Oh, okay, Mr. Gakanje is back on the phone, Chris. You can
okay. Mr. Gakanje, welcome back.
It's okay, sir. Thank you.
Yes. Yeah, so now you said earlier on that the way that the MDC is behaving is mostly based on the stomach. But politics is based on the stomach. People are hungry. You know, when they're hungry, that's what they do. What do you make of that?
You see, the issue here is,
an empty stomach is not a good advisor. You don't need to follow an empty stomach, especially with a scenario whereby somebody is taking advantage of your empty stomach to fill his or her own stomach. I'll tell you this. We have people in the MDC. There are people in the MDC party who do not have employment history. But those people are rich. We have guys from MDC who are building mansions, who are driving latest vehicles, but we do not know where those people went. This simply means that the guys are getting money out of using people. They take advantage of the situation in our people. Why? Because they are the guys who invited punitive measures, who have put us into this mess. So they did it intentionally, knowing that when people are hungry, and you influence people to demonstrate, you influence people to get in the streets, people will just do because our people are desperate. However, the government is doing every effort to feed these people, like you have responded to my brother who called from Mozambique, that the issue of exam fees was already responded to by the government. But these are people who do not appreciate government efforts in trying to deliver the basics that our population needs. So a demonstration, this is just their way of registering their displeasure, is their way of registering bitterness. But to the MDC group, it's their way of harvesting money, because some hostile embassies will then finance them, some set of organizations will feed into them.
Sorry, Mkoma, let me just bring in one of the MDC youth leaders in Harare province, Mr. Denford Ngadzore, because we are having problems reconnecting to Mr. Stanley Manyenga. Mr. Ngadzore, welcome to our show.
Thank you very much, Mr.
Yes, I think you heard what Mr. Alex Gakanje of ZANU-PF just said. He said MDC people, most of them, they are into politics and they take this like their life career. And most of them, they drive nice cars. He does not know whether they have ever worked before. He thinks it's corruption and corruption right through from you guys. What's your response to that?
But up now, no one has arrested. The only few people who are arrested in MDC, those are the people who actually are treated by the court. And as a party, we don't tolerate any corruption. So, they want to try and equalize the ZANU-PF and MDC. In advance, my policies could drive a motor to the economy in America.
Kuti vachamisa vakange vaakuita mabhizinesi navamugabe. Izvi zvinorambwa bedzi nemunhu anopenga. Sikuti inini kana vanhu vaine zvichemo nehurumende havapinde mumigwagwa kunoratidzira zviri kunze kwemitemo kana zvikonzero zvavo zviri zvechokwadi. Asi kuti bato reNDC rakavambwa pamusoro pehunhu hwekutyora bumbiro remutemo, nekuti ndo zvinovapa mukurumbira. Vakatyora bumbiro remutemo vanoziva kuti mapurisa edu haadi kuti kodzero dzavamwe dzikanganiswe. Pavano mapurisa paanopinda achiita bring back law and order, ivanobva vachema vachiti tiri kudzvanyirirwa. Asi ivava vanhu veMDC kana mukavatarisisa, hakuna weMDC anoti akabirwa nembavha mumba anonoripota kuHarvest House. Vanoenda kumapurisa mamwe chetewo avanozopomera kuti ari captured. Atiye zvinhu zvese zviri captured. Munoona kuti utungamiri weMDC wese magweta anotoganza kuti vanogara vachihwina nhau mumatare edu edzimhosva. Dai matare aya angaredzwa nepiwei, kungadai kusina gweta reMDC rinokunda musadzo. Saka avakomana vanongoita maungira segaba risina chinhu. Ipapa hapana kana chaataura. Ataura zvekuti kubva kuna vanhu vakaexternaliza mari, ataura zvekuti hakuna vanhu vakasungwa. Izvi zvinongova nhema dziri pachena, nekuti vanhu vari kuita uhori vari kusungwa. Asi kuti munhu asungwe zvinoda humbowo. Hazvidi kuti munhu ave meactivist kuti angonokedzere kuti uyu apa obva atosungwa. Saka kuratidzira kunovaka rugare nemari vakomana venzisi ya
Chris hanzi misitingadzore vada kurespond.
Okay, so go ahead sir.
Matawire akombedzere Dhani apa ara maturo, because zvinotozikana munhoroondo ino kuti Dhani PF ndeine basa rokucreata employment. So ungaana uchitoblema kuti izvo vanhu vemdc vazodai, because ana uche paakashanda. Zvivai kuti ndodambudziko kusashanda kwemari yuti MDC oro one anyone ari muMDC inoratidza sembo yenyika kuti nyika inei yese haina namabasa. So that blame iyoyo don't even give it MDC, give it to ZANU-PF. But chechipiri, kana paine uyo anodriva mota oro ane matandiro, remember maZimbabweans by their nature they are hard working, including vanhu vemdc. So akadriva mota said is too hard working, but kana nyiri nyaya yeexternalize your foreign currency nayo yekusungwa everything. President wako iwe Mnangagwa ndiye akataura ega achingopinda kuti maliti aida kudzai aya ndeye vanhu vakabudisa mari munyika. Saka liti ipapo akapaka zvaya ZANU-PF yega yoga. Zvakare kuna president vamugabe vakataura iwe mbune kuri nyika inei yakashaya 15 billion ende vanhu ivo zvakare vakanhongwa ipapo vanhu vari muZANU-PF anova macompanies earmy macompanies vako veZANU-PF including Obert Mukovo. So kana tichiti isusu ZANU-PF inoba wanoti referring kwatiri isu kwatinokoma reference, we are actually confirming what your president iji Mnangagwa what Mugabe said before vakati achaya achitaura nyaya. It is true kuti EG Mnangagwa akaannounza list ravanhu vanoba munyika rosanganisira maofficials maminista nevakuru veZANU-PF.
Pakaoma apo Chris, tisati taenda kuna vagakadya. I think we have a caller, Chris.
Yes, silo mlaleli Jonga. Iya, siyakwamukela kuhlelo.
Ngonani misikande ninjani nabekuthi
nabalaleli. Siyaphila ninjani lini?
Na siyaphila.
Ye, ungasiphathisa kuhle.
Yebo, yebo baba. Mina umbono wami uthi yabona le nto yama-strike yayona it's a punch, but ngicabanga ukuthi kakhulu isilimazisa abantu, balimazisa abantu kakhulu ngoba uhulumende okhona akanandaba nabantu, akabavili abantu, into abasayo.
Mhm. Manje hello?
I think his line dropped.
Mm.
Yes, I think it's name Mtere Richard Tainda kune vadare vedu tinamkoma Andrew ari parunare. Hello.
Mkoma Jonga Zirise.
Ndai vandiri mpenyu mkoma Andrew, muri kufona muri kupi?
Ndiri ku Cape Town mkoma.
Cape Town South Africa.
Yebo.
Ndai vapa.
Ndiri kungonzwa ndo zvikutaurwa apa saka regai kupindura baba ava pakuzani pe fanditika. Baba zvekuti ngatizitere zvakanaka, nokuti kutaura kwatiri kuita uku ka zvekutipedzera nguva, ende ZANU iri kuti MDC iri kukanganisa. Saka kana uchiti iri kukanganisa, iri kukanganisa papi? Nokuti tese tiri kuda zviro zvakanaka. Hakusiti kwai uyu wataura zvanzi zvaipa iye achiti ngatiite zvakanaka. Saka vanhu vakaratidzira, hazvisi kuti kwai vari kutanga mirizhonga, haiwa vari kuratidzira zvinhu zvokuti zvino izvi zviri kutiomera. Saka tienda kupi? Nokuti takaenda muSouth Africa macho matiri munomu, atira kumira zvakanaka. epari zvinezvika vanhu vari kuvengwa zvimwe zvisingaiti zvokuti makada kuteerera nyuzika inongotaura nemunhu wekuzimbabwe munhu wekuzimbabwe munhu wekuzimbabwe azvimbotaura kunze kwai munhu ari kubva kuchina chichi munhu wekuzimbabwe saka ava baba vabva kuzano avaka ngavanzwisise nokuti tese tiri vanhu vemuzimbabwe saka ngati kana zvakadaro ngatipinde futi maelection kana vachitika MDC iri kuita mirizhoko ka tingati ngatiite futi imwe politiki kuti ngakutange futi maelections nokuti maelections akaitwa aya akuzvisisi kuti kwai zano yakawina munangakwe zvakaswaipwa zvinhu zvese zvatakaona kana nyika dzese dzakazviona
asikakaswaipwa zvinhu zvese mukoma Andrew
saka kana ivo vane nharo futi ka ngatipinde futi maelections eipari zvino
mukoma Andrew ndikubatei muromo kuti panzvimbo yekuti munge muchidzokera kunoita dzimwe sarudzo kana muine humbowo kuti pane zvakasuwaipwa madii kungoenda kumatare nokuti takaona MDC yakaenda kuconstitutional court nyaya yakanzi yaraswa neconstitutional court ikoko vamunangagwa vakanzi ndo mutungamiri
munoona papa zvakungozvongotarisirana pasi zviya hapana munhu akavhota nindiriki akavhota nindiriki munangagwa hakuna mukoma jonga ndisiuya kunyeperai ende
kusanganisira navagakanya
zvine nharo mukati nokuti vanhu vari kutambura hazvisi zvakapera chingoramba chete chingotaura chinhu chimwe mukoma jonga akada kuti timbonatsomotarisa manindirika hapana chimwe chinhu chinoti munhu wemuzimbabwe ari kukomplena asitaura chimwe chete ari kutaura nzara nekutambura chinhu chimwe saka toenda kupi
maita mukoma Andrew ndofunga tichapa mukana vadare vedu vapindure ndofunga vangadzoro varoda kukasika kubuda muchirongwa regai timbovapa mukana tisati taenda kuna vagakanja
ya nyaya yekuratidzira inoratidza kuti izvo even assembly seharare province tiri kuziva zvinyito zvevanhu so nhasi ndo nhanga nyaya yekuti tikwanise kupa vanhu chaingodiwa chete was to provide leadership but matambudziko ari munyika ari muharare vanhu vese vari kutambura that's why bva nezvino tangoronga chirongwa ichi vanhu vazhinji vajoina patabude kwatabva ikoko tichipinda mumusiriki kwaita vanhu vakawanda chose vajoina kuti dambudziko ratinaro ndorine vanhu ivavo dambudziko ratinaro ndorine mavhenda ndorine vabereki vedu ndorine mastudents ndorine munhu wese so chirongwa ichi chirongwa chichauya every week every day asi I want to tell you one thing komajonga isusu pano takamboedza chose kunoritsa mapurisa semusangano but ndakazoona kuti mapurisa is now in extension yezanup f zvaratidza kuti izvo we cannot apply or notify mapurisa vatinofungidze kuti izvo they are working in zanup f because zanup f is our competitor zanup f rigged election zanup f ndo vatinofa kuti tibvise so therefore we have make sure that izvo hatichakwanisi kuti vanotify kusvika mapurisa vavifoma vava mapurisa estate vavasiri partisan
Thank you so much, Chris Ndofunga Gakanje. Vatomirira kuti vapindure.
Yes, Mr. Gakanje, please go ahead.
Dambudziko rine mwana uyu rakakura randa kubatsirwa. Ari kuti kudrive motikari zvinoreva kuti vana veZimbabwe vanoshanda nekuti dzadrivewa kuMDC. Dzikadrivewa kuZanup PF dzabiwa, dzikadrivewa kuMDC kushanda nesimba, number one. Number two, nyaya yedu iri pakuti ratidziro yaitwa nhasi haisi pamutemo bumbiro redu remutemo rinotaura kuti zvinotenderwa kuratidzira murunyararo muchiri maunge wanyorera kumapurisa vokupa tendero mapurisa zvavanoita vanotarisa kuti zvauroda kuita hazvisi kuzokanganisa kodzero dzevamwe here ndine hama yangu yabva kutaura ichiti maelections akabirirwa ndokandakuudzai sekutanga kuti chinangwa chevanhu vachokuratidzira hachinei nekugara kwevanhu munyika ino chinei nekuedza kuzivisa pasi rose kuti tisu taikodzera kutonga asi hatisirisu takazotonga zvamaavhunza zvakanaka kuti kana muchipini makabirirwa musarudzo kudaika nehumbowomo chakabirirwa apa iye zvino kumwenezu vakaita mavhoti makumi maviri nemanomwe 27 muchirungu vakadyiwa nemunhu wezanup f anga ari kumaover 1000 havasi kutaura zverigging dans vaikotamisa kachiti hatinei nezvekumwe nezvi tinotarisa national election asi vanhu ivavo more than 1000 vakavhotisa zanup f vekumwe nezvi vekuuzumba vekuepwezi vekuinora ndo vanoita kuti purezidendi vamunangagwa vahwine saka ava vanhu vane pfungwa yavo yekurambira nezvakabuda musarudzo asi chandinovatsiura nekuvadzidzisa ndechekuti havafaniri kutyora mutemo wodada sezvauri nekuti mangwana vakamuka vari kumapurisa tozoziva ndozvavanotsvaga zvekusungwa Zvino zvavaita izvi ari kuganza kuti taita tatobudira mangwana inenge yamhosva ndopanobva paita ana American embassy votanga kuandoka funding vachiti mapurisa ari kudzvanyirira vanhu asi ingaitawo nyika here isina mutemo yekuti munhu anotaura kuti tangoratidzira patinoda asi zvisinei ndaindiva peyandiro ratidziro chaiyo chaiyo iri munzira kuuya kune zvatiri kurongawo isu zvinoita kuti nyika ikwanise kuzanda andiri pakanzuru nhasi kanzuru iri kupa vanhu mvura ine girini meya wemgc anogebhe chigomba abvuma kuti mvura yatiri kupa vanhu haisi up to standard yekuti imiwe akanzi neumwe wechidiki imwa mvura iyi wakati tepote nemwe unoshamisika kuti kanzuru yacho inotenga mineral water saka kana kanzuru ichitobvuma kuti tiri kupai mvura isingaiti chaari kutaura kuti kanzuru iri kupefoma chii makabvaonepi kanzuru inoti inoita wedbill re $15 million mawekazi acho ari kumboshanda kupi saka muchidimbu ratidziro yaitwa vana vezimbabwe vanofanira kunzwisisa kuti izvi zviri kuitwa nehuku yakachekwa musoro isisina direction iri kungopaparika nekuda kuedza kutsvaga kuti vaone kurarama nekuti vanhu vemgc vanorarama nemhirizhonga kana vakaita runyararo havararami kana vakaita runyararo havaita relevant saka hapana chisvinu chavari kumbotaurapa
thank you so much vaganje rambai muri parunhare timbotora muteereri tina mukoma richman vari parunhare
hallo
mukoma richman makadii
Makatimba here?
Aiwa zvinofadza kumbotsikwa neshoroma pachirongwa Richman.
Magona, magona.
Tipeiwo pfungwa dzenyu mukoma.
Eh, ndaida kubvunzawo vakuru avari kutaura vanobva
vagakanje.
Vari kumborarama munyika ipi vakuru ava?
Havari muHarare.
Apa hakusina mwana mudiki vanotaura zvavanotaura zvekugotswa tsuro izvi. Pachake pachake pacho richoni mupavha munhu iyeye mupavha iyeye izanpeti iyeye
handizive kuti
imbavha minaindipedzi
ndaida kuti ndikuudzei kuti hatisizve kutukanai wakungotaura mapoins enyu
nyika yese zimbabwe tofanira kuti maguta yese vanofanira kuitira izvozvo tofanira kuti vanofanira kudemosita murunyararo hatii mhirizhonga ivo pachava nezanosa izvo ndovane ropa mumaoko vanhu vakauraya vakawandisa bot pachake nepfungwa dzakadzitira muche nezvaari kutaura izvozvo bodzatara zvisina mutoro wese
regai tivape mukana wakupindurai musabva pachirongwa rambai muri parunhare rambai muri parunhare mukoma Richman
anotaura kuti kachamisa kaanoza matora ndikapi kanotaura zvani basa resi mani
mukoma Richman regai tipe mukana vagakanje vakupindurai
kuinga wandi tikuti vagakanje wani kanoti kachamisa kuita sei kwacho saka muzati chiti kaipi izvozvo
vagakanje pane munhu atsamwa akuma munhu regai chimirai vapindure varichman mukoma gakanje pindurai tinzwa
nyaya iripo yakareruka mukoma dai zvano ps ichiuraya iye richman ari kutaurisa dai asiri mupenyu dai kusina munhu anonzi tendai bichi dai kusina munhu anonzi nelson chamisa dai kusina munhu anonzi job scara dai zvano ps yaiuraya zvisinei ndiri kuedza kukuonesai kuti vanhu ava vebato rinonzi mgc pfungwa yavakasiyirwa navatsangirai vakatadza kuivandudza mukatarisa malines of argument avo kubva muna 99 kusvika nhasi akangofanana ndiri kuti if people have a reason to demonstrate constitutionally according to the constitution which they claim to be champions of they should apply to the Zimbabwe Republic police formally they are responded formally the same way they were given the permission to have their rally in Mbare. They do it peacefully, but because they know that they don't do peaceful demonstrations, they infringe other people's rights because they are demonstrating. They do not want a formal approval so as to please their external handlers. Kana vaine zvichemo izvi vakada kuita padistrict
mukoma gakanje just to interrupt you the mdc gentlemen they mentioned that they have tried to approach the police for permission to demonstrate or to inform the police that they are planning to hold demonstrations but they have been turned down and I think they have been complaining of being turned down by the police for the past 5-6 months or so.
Understand, they had a rally in Mbare recently. The police cleared them. What the police does is that, not being a police officer, It's not like you apply now and you expect them to clear you, because there are a lot of considerations that they make. What I'm saying is, I know these MDC guys, the reason that they applied, we could just see the application letter flying all over on social media. They have now resorted to violence because they think violence will justify their cause. How is violence going to justify their cause? If you remember on August 1, they say that innocent people were killed. January 2019, they say innocent people were killed. Who are the guilty ones? Who are surviving? Who are not being killed? So these are people who expose innocent people to danger. So that they justify the cause. They try to mark the thing, the government of being brutal, breaching human rights. Why is it that they don't lead the demonstration from the front? Because they know it's illegal. That's why Kamisa at one point called them stupid. He was correct. Because he wasn't there. Kamisa was somewhere else seated, waiting to announce, to read the paper, like sympathizing with the people who could just been confronted by the law enforcement agents. All I'm saying is, let's practice the constitution. That's what is called rule of law. This guy who is saying whatever shit that I'm a thief and stuff, you know, this is typical of MDC alliance. They do not have lines of argument. They can't stand a debate. What they can do is to insult and to provoke. If you imagine, if we were in a studio, Chaka Garabi in a studio, I could have beaten him, and that's what he wants. Then he'll be saying that, okay, he's full of that. But I cannot wait to be called a thief and let him go like that. They provoke people. They do not have faith.
Thank you so much, Mr. Gaganji. And this is what I'm calling Richmond, which is a part of Nare, Eric, and I'm not going
to be able to do it. Right now, Pauribo,
Is it still there? Vanogaranga vasiri kunzwa.
Anga dzepo ngai nalorara mhani vana vari kunzwa mhani vana.
Yes. Yes, ndofunga. Eh, regai timboti titore tinzwe vatereri vatumira mashoko avo ku Facebook page ye VOA Shona todzoka kwamuri. Tirikuita dambudziko vakomana ve MDC va Stanley Manyenga pamwe na va Denford Ngadziori namba dzavo dzinenge dziri kunetsa. Sakare gai timbozwa zvikutaurwa neva tinzwe zvikutaurwa neva teereri vateereri vedu tina mukoma Fortune Zihara hanzi iopinion yavo hanzi vanhu vese vanosupporta MDC chimbogara ipasi mufungisise nekuti Chamisa akakutambisira inguva yenyu hanzi better musiyane nepolitics mushandire mhuri chete ndimukoma Fortune Zihura yavana kutaura kuti vari kunyora vari kupi. Then Senzeni Two Boy hanzi zvakuda action. Modi Mushorwa, good evening Studio 7 maswera siyai wataswera tinotenda. Mukoma Useni Nyangwa vari kuti ndifonereiwo. Then Fraser Chicks Nathan hanzi iko kushaya respect kuri kuitwa na Gakanje zvinoratidza pachena party haari kumirira zvakaoma. Ndi Fraser Chicks Nathan. Selector Gabby Jones hanzi ini ndiri kutoda kumhanya murodi, I'm ready. Then vamwe vatumira namba dzavo vachiti tovafonere, ndo vamwe vatumira ipapa. Chris
yevo chonga ye havasanda sixhuma ke sixoxa namhlanje ngodaba lokutshengisela ukwenzakale eHarare. Sile ingcingo zethu zingani ziyahlupha kahlupha, kodwa hayi bakhona nje bayangena siyabathola ke kancane kancane. Lisipheke isikhathi silifonele ukathe silethuba lokuxoxa lomnumzana Denford Ngadziori. Mr. Denford Ngadziori, MDC Harare Youth Secretary, welcome back again on set.
Thank you, Mkoma Jonga. Chokutanga ndateera vaitaura vese zvanditeva. Mkoma ava vari misguided, asikuziva chinhu one. What is happening munyika muno? Atikwanisi isu seita assembly kuti tikwanise kuti rizoti notify ZANU-PF kuti we are coming for you to remove you, oro to notify ZANU-PF through police kuti tiri kunyunyuta, because vanhu ava vanosangana neZANU-PF. Chechipiri, ZANU-PF ine nhoroondo yekuziva kuti izvo even after manotifaya vanoita turn down. So kusvika nguva iyo mapurisa vakushanda semapurisa enyika, asi mapurisa ya batu sewari spirita sewa nukizwaya batu parizino kinepito zero chukuru chukuti mapurisa extension ya zanupi of utility extension ya zanupi of SA party so bebo atikwani kwa nukizwaya asi going forward chakaita isu mapinu process haya asi kuzomira and asi kuzomira anyone because wanawe Zimbabwe, wanawe Muharare, wanawe Nzara, wanawe Zininyuto. Wangatara hosu kama turo, wachama allegation. But Zanu PF knows the truth of what is happening in the country. Wanawe zizokutizi wakundikana. Awana solution to the crisis. Kutende rapunetu wa msuli. Kutende rapunetu wa bise kumanguja. Even EG watu, abala tino zikanwa.
Wa gagaji. Hello, Mr. Gaganji, are you still there?
Ndipo.
Ehe, tataura enyu tichimirira vateereri.
Mwana uyu dambudziko riripo. Zvematongerwe enyika zvinoda kukudzwa nekurayirwa nekudzidziswa nevanhu vanoziya zvavari. Dambudziko raita muMDC vaita ma same age boys vese, hakuna anotsiura umwe kana kudzora umwe. Zvari kutaura kuti vataenderera mberi neratidziro. Zvinoita kuti varambe vachisangana nema law enforcement agents. Why? Because the manner in which they demonstrate affects those people who want to be taking part in demonstrations. The fact here remains. The economy is not well, things are tough, and the government is doing everything necessary to make sure we sail through. Even I thank the government for giving MDC MPs vehicles and stuff because while I send some bus to parliament, because the party are not tambura because they abuse the mafanza. I don't know if I'm going to open it now. Here are the Rwandan we say that they are putara imosa inosungi samunu garam trongo yepu kondresa mirijonga. Nekuunganidza vanhu nekuita ratidziro zvisina mapurisa mukati dambudziko rekuti tikataura ndataura ini kati vakabirwa iyeyu kana akambobirwa akatonomhangara kumapurisa mapurisa aya anozongotanga kunzvimbire ZANU-PF kana tasvika panguva yekuti varambidzwa kuita mishonga asi pakati pese apo unogona vachiti mapurisa akanaka mapurisa edini tafita pandakanzwa masvondo apera ikoka mukomana akachitaura chamisa kuti tiri kuda masoja kuti auye tiite nhaurirano kana vangopedza kudaro zvonzi kuti masoja aya ashata pakapinda vamunangagwa muna 2017 ivava kumana ndo vanga vari pambera vachifara nekupembera asi kuti vakazoshaya mapersonal benefits mukati mazvo so handirongotaura ndechekuti kana vachipupura zvavo kuti vacharamba vachienderera mberi nokuratidzirwa kundichiziva hangu mumwoyo mangu kuti havasi kuzoenderera mberi zvaguma nhasi tinoramba takatarisana navo tinoramba tichivaona isuwo tcharamba takatarisa nezvarwo zvezimbabwe zvodoronyara kuti vachasvika asi ndinokuvimbisai kuti vagumisira kuita nhasi
ndizvozvo mukoma regai tinzwe vangadzore 30 seconds tine muteereri ari parunhare
ZANU-PF ndiyetopara mhosva iri kuuraya vana vezvangu nenzara iri kupara mhosva yakapromisa dzimba 800 by now anoti zvine single house yavakwa vakapromisa mabasa hapana basa ravakwa vakapromisa kuti kana maindastry anasviso stiw hapana chaitwa so actually ZANU-PF ndiri kupara mhosva kuvana vezimbabwe because they promise sex they promise nothing was fulfilled since they are elected even since the coup. So what we are saying isisi paperi pano kudemonstrata haiti mhosva demonstration is a right which is entitled in the constitution but it is actually ZANU-PF through the police vakavhanisa mademonstration so illegally. So that is clear. We are going to parang. What are the terms of governance? We are demonstrating.
30 seconds.
Right, air their views.
Thank you.
What is it all understood? The same. This is a physical party. For 2 hours, 3 hours, we demonstrate street by street. At now we are down a mirijonga. From them, this is youth. But mirijonga, from where I take it, from where my police are taking my tear gas. At that mirijonga, the part of what are the citizens? My tear gas. What is it? What is it? So look at this. Pazwara nhasi, mera mangwana, mera chauya, mera tiki, tiki na musliti. Ati kukupara mwote, enda kukupara mwote, enda kukupara
mwote. Thank you, mkoma. Rambaye mwri parunare. Tine ya mutereri. Wa, Hussein Makadi. Wa, Hussein Makadi. I think we have lost Mr. Hussein, Chris.
Yeah, it looks like we have lost him. Yes, so, Mr. Kakanje? Yes, you hear what the people are saying there. So, in a nutshell, are you saying that the people shouldn't demonstrate and wait for the next elections?
No, I am saying
peaceful demonstrations are constitutional.
Mm-hmm.
Recently, MGC had a rally in Mbari.
Mm.
If you have a grievance, you write to the police. You demonstrate peacefully, like we are going to do against the poor things delivered by the council. We are going to apply to the police.
Mm.
So that the police will analyze, gather facts, and will establish that our person is a miracle. As the MDC party, it is a party that was founded upon basis of lawlessness. That's why ever since MDC was established in 1999, there have been a local law enforcement agent. They've been in court in and out. In 2007, they killed a police officer in Kwazana using stone. These are murderers. These are missionaries. They do not want to follow procedure. If they do an application, as MDC youth, even personally, myself, I'll be happy to go and hand over their application to the police.
Mm.
They can be cleared as long as police and security arm is satisfied that the demonstration will not end violently. But because they want...
But they've been turned down several times, Mr. Gakanj. They've applied and been turned.
Mm-hmm. What happened?
Yes.
Even I remember when Godfrey Senengam was still with Zanopie,
mm-hmm.
he applied to stage a demonstration. I'm not forgetting what the purpose of the demonstration. He was denied. The police doesn't say, because you brought your application, go and demonstrate. They analyze, like for example, they need to deploy police officers for that demonstration.
Mm.
Let's say you apply and say we are going to be 10,000. They know the ratios. For example, let's say 10,000 people need 2,000 police officers, but they won't be having staff here, 2,000 police officers because of other programs. They can tell you to stop. So the intention in the matrix are to go and see if you have a gun, you can see if the gun won't stop us. You know what I'm saying? I'm going to go to the police. I'm going to go to the justify it. I'm going to go to the police. I'm going to go to the police. I'm going to go to the police.
Mukoma Gakanj, sorry kukubata emuromo. Vangadzure vataura kuti vapinda mugwagwa kwema awa mawiri pasina kana ruzha kana chii kana noise yaitika. Noise yaitika pauya mapurisa 2 hours later kuna Harare Street vakuparadza vanhu. Munoti
ndiri kuti mutemo hautenderi kuti vanhu ivava vapinde mugwagwa vachiratidzira zvisina police clearance. Ipapa paari kukuudzai kuti vapinda vachiita runyararo manyepo nekuti vavharisa vanhu zvitoro. Mapurisa anouya kazhinji katobedzi kana paita munhu achema chema kuti inini handinei nezveratidziro yemudiki akandavharisa chitoro changu. Baba, you don't break. You don't expect the constitution to protect you after you break it. You don't break the half side of the constitution and expect the other half to protect you. You know, you enjoy the privileges of the constitution on one basis, that you are not abusing it, number one. You are not disadvantaging the next person by actually infringing on his or his own rights. If they do a peaceful demonstration, a peaceful protest,
Thank you. Regatizwe muteereri mukoma Hussein vaya vanenge vadzoka zvakare parunare. Mva Hussein makadi.
Chiripo makadiwo.
Munokuruma futi here?
Ndinotaura.
Munotaura, taura itinzwe kana ku speaker. Tipe ipfungwa dzenyu pamusoro penyaya tirikukurukura.
Ndine kushamisikana baba ava vanotaura vabva. Mukoma wangu iri vasimirira kana kuyepo. Ndinonzwa kubatikana kuti mutemo mumwe chete wavari kuti nhasi MDC yatadza kuenda kunonyorera kumapurisa wakatarisa kuti last year the almost had like 18 akatenda down nemapurisa wachiambidza a peaceful demonstration. A peaceful demonstration is a right of every citizen. Saka vanhu vakaenda, they must be granted. Because one is a good way of expressing what they are feeling. Saka wanu in Zimbabwe, one is a right of a demonstration. But Shanita in Zimbabwe, that state is captured. Zanu PFU, yakazo mbata, four corners, nene kuma polisa. People, largely believe their own right to demonstrate. People are not satisfied with the government, so there is a right to demonstrate. Saka already, the MDC, analyzing that, it's not kundira, kunotiwa chini kwa demonstration, kwa dete demonstrate, they must be granted because it's their right. It's not only head office, it's not a terrorist organization, but one head quarters in our address, it should be the right. They represent the mass we need. But I'm very surprised and over and the time we can do it. A last picture was shown by Najipur on Zimbabwe. Daylight, Najipur or Chifa. We saw that everyone witnessed that. But in Poma Water of Zona, Anakufa, we saw on August. No other Mkoma. If you are the only one who is enjoying Zimbabwe, I don't think everyone is enjoying. The minor, the Indians, the mass, they are suffering. You people must have the heart to rule the people. You must be leaders, not dictators, and the way you are doing in Zimbabwe. It's very painful. Now we are here in South Africa, Tungarakunoku. On our way. Yeah, we have two sectors that are doing Zimbabwe for us to provide for our families. We always want to come back home, but the state in Munica is unbearable. Saka, people, they have the right to demonstrate, they have the right to whenever they will feel like going into the street, they must be granted permission to do so.
Thank you so much. Yes.
Sure.
Thank you so much, Mkoma Hussein. It's only that time in Nge Akutitizei. Mkoma Hussein is calling from South Africa. He said last year alone, 18 MDC applications were turned down by the police. And he says ZANU-PF has captured everything, including the police. And also he says what makes him angry is the denial by Mr. Gakanja that no one was killed last year in August, Chris.
Yes, it's very, very interesting, Mr. Gakanja. Now, what do you make, Mr. Gakanja, of the situation as it is? You know, people are saying that they can barely afford basic stuff, even the example gave earlier on of people not being able to go to use commuter omnibuses. Now, when you see such a situation, is it not an indication that the government has failed?
You see, first thing I need to correct my brother who said you just called. These people, you know, it's like supporting MDC. You get a bonus of some kind of misunderstanding. I never said people did not die on the 1st of August. I said innocent people were exposed to danger. Danger which cannot be attributed to the ruling party or to the government. Because these MDC guys are violent. In 2007, they stoned a police officer to death. During Morgan Tsvangirai's funeral, they almost bent Kupe. Right now, you can't walk down Nelson Mandela wearing a T-shirt for another political party, which is not MDC alliance. They'll beat you. So what I mean here is, vanouraya isa vanhu vari innocent, vachiuraya ivo vacho futi kana vakaona kuti vaprovoka state haina chaita, ivo vati vanourayana kuti vazotaurira pasi rese vachiti ZANU-PF yauraya. Right, ndoya panyaya yenyu, zvinhu zvakaoma. And zvinhu vanofanira kuti vanhu vedu vakunzwisa kuti zvakaomera pasi. Ndosaka makaona kuti by election rakabva kuitwa muno Harare, ZANU-PF yakawedzera mavhoti. By election rakaitwa kumwenizi kwainzi naikoka mukomana kuchamisa tapinda kuma raw areas kukambena vakarohwa nekure vanhu vari kunzwisa kurumva maproblems edu. It's not a government failure. As a country we need to be united to come up with the solutions and way forward. Inini tinondoshamisa chinhu wani, MDC people are problem killers. They can tell you the problems of this country using yes words from Oxford Dictionary. They do not have a single line of
solution.
Yeah, Mr. Ngatsuwari, please respond. We are out of time. We are just about to come to the end of the show. Can you give us your quick response?
Munoziya iri kuti ZANU-PF musoe election kwadzana. Yakatera bhoho 30 meters away from polling station. And zvakaita as a way of campaigning. Mvura yakanaka chose, we know that mvura is the right to my citizens. Tozvikurudzira. But the way maita zvakaitwa, it was a way of campaigning. ZANU-PF
unfortunately, we have run out of time. Sorry for that. I hope you join us again next time. We have come to the end of the show. That day was Mr. Denford Gadzuore, MGC Secretary for Youth in Harare. You also heard from Mr. Alex Gakanje from ZANU-PF. My name is Chris Kande. Good night, Zimbabwe.
And I'm Jonga Kandemiri. I say, till we meet again, continue supporting Studio 7. Good night.